tiri cyare arena kuongorera mapitano magariro nemtemo wemandebele inopa mambo kiba rekutonga ali imprif tiyadara arena kutarisa izvozvo nekuti chifu was just enforcing the order idare rake
ko vamwe vanoti vadhube mambo haasi pamusoro pemutemo
mambo is a functionary of the law kune court order yecourt yendaba zinyatoa court which was being enforced so in terms of that order or neculture mambo was simply enforcing an order of his court
asi ivo mambo vakaenda here kunoita izvi kana kuti vakatuma vanhu vavo
mambo vakatuma vanhu vacho kunoenforce court order ichienforce court order because vakatanga mafei vakutopedza kauya mapurisa akati vanhu vamira mambo akauya akaudza mapurisa kuti aiwa muchavaidate order yecourt yasada order yecourt to be enforced
saka pari zvino vari kupi mambo ndiweni
vari kukanisa izvozvo.